Chekwa cha ichi chine vatambi vatsva vaviri, Kelly Lunga uya anotambira Rot Gulsen kuGermany naAdrao Muswe anotambira Leicester City kuEngland, asi hachina Makuley Bonny uyo ari kukanda zvibodzwa pamadiro kuchikwata chake cheLeyton Orient. Bonny uyo akaberekwa kuEngland haana kudaidzwa zvichinzi haana kutumira mapepa ake ekugadzirwa pasipoti yemuZimbabwe mushure mekunge Lunga naMuswe vakaita izvi pachiri nenguva. Maneja weMaorients vaWellington Mpandare vanoti Lunga naMuswe vachatambidzwa mapasipoti avo musi kwavanosvika muZimbabwe, vachiwedzera ivo kuti Gonny harina kuvharwa kuna Bonny kana akatevera zvinodiwa. Asi chikwata ichi hachina shanduko huru pane chinozivikanwa neveruzhinji mushure mekunge Knowledge Musona, Kama Billiard, George Chigova, Tino Kadewere, Marvelous Nakamba, Tendai Darikwa, Danny Piri, Alec Mdimu na Evans Rusike vanzi vanofanira kuuya mukamba. VaMupandare vanotaura nezvevamwe vatambi vari kupinda mukamba.
The squad is as follows. The goalkeepers: George Chigova, Polokwane; Edmos Banda, Witbank; Petros Mari, FC Platinum; and the defenders: Nyasha Munesi, Orlando Pirates; Jimmy Zingai, Power Dynamos; Alec Mudimu, Drills; Teenager Dere, Chiefs; Ronald Mbizai, Bloemfontein; Divine Lunga, Golden Arrows; Tendai Darikwa, Nottingham Forest; God Knows Murira, FC Platinum. And the midfielders: Butele Zwenue, AmaZulu; Marvelous Nakamba, Club Brugge; Danny Piri, Golden Arrows; Richard Dachiro, Herentals; Ovid Karuru, AmaZulu; Tafazo Kutinyu, Azam; Kama Billiard, Chiefs; Knowledge Msona. Okay, I'm used to Anderlecht. Then Kuda Kwachi Mahachi, Orlando Pirates; Talent Chawapiwa, AmaZulu; Kelvin Lunga, SV Rodinghausen; Leroy Mavunga, Yata FC; and the strikers are as follows: Tino Kadewere, Leavi; Nox Mtizwa, Golden Arrows; Abbas Amid, RFC; Evans Rusike, Supersport; Admiral Muswe, Leicester. And these are the
vamwe vatambi vadanwa vanosanganisira Edmos Banda, Ronald Pumbidzai, Kuda Mahachi, Nox Mtizwa, Talent Chawapiwa, Ovid Karuru na Teenage Hadebe. Vamwewo vanotambira zvikwata zvemuno: Petros Mari na God Knows Murwira veFC Platinum; Richard Ochiro weRentals na Leroy Mavunga weYada vapuhwawo mukana wekutambira chikwata chenyika ichi. VaMupandare vanoti vane chivimbo chekuti vakomana ava vachabata basa nemazvo.
Tiri kutarisira kuti vakomana vataunganidza ava ndivo vakomana vachatiitira basa, vachatibatsira basa kuti tiende kuEgypt. Mukatarisa pavakomana vataunganidza ava, vazhinji vacho ndivo vakatanga nayo nyaya iyi patakatanga neLiberia, kunze kwevashoma vakafanana naAdmiral Muswe naKelly Lunga. Vamwe vese ava takabva navo patakatanga nyaya iyi, saka tiri kutarisa kuti vachingopedzisa nyaya yavo.
Munyori wemutambo wenhabvu vatawanda tafire nyika vari kugutsikanawo nechikwata ichi, vachiti ivo vatambi ava vanobudirira nekuti vatamba vese kwenguva refu.
Chikwata ichi ndinotini chikwata chakasimba. Mukatarisa kuti iyoyi timu iyi ndo yakasvika apa pekuti iko zvino mumaqualifiers vese, ndo timu iri pamusoro, ndo chikwata chakasvitsa ipapa kunze kwe just two new faces, Kelvin Lunga na Butele Zwenue ndo vangoedherwa pachikwata ichi. Saka tinotarisira kuti chitamba ichi, chikwata ichi chinokwanisa kukunda Congo Brazzaville musi wa 24 March.
Chidzambwa pachake anoti pari kuda kubatana kuti Maorients abudirire kuenda kumafinary eAfcon kechina.
Isusu zvedu hatirambi kuti mofu Pane player ndaona kwakati kwakati mboita tsai. That is very welcome. Mof player amurwisa I musoro kuti ari kutadza isusu kwatira tirambe tino zvitambira.
Maorians ari kungoda point imwe chete kubva pamutambo uyu kuti vaende kuma final e AFCON ayo achaitirwa ku Egypt muna chikumi. Chidzambwa ndiye murairidzi wekutanga kuendesa chikwata chemaorians AFCON muna 2004. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.